Vachitaura neStudio 7 pakufora kwaitwa nevemamwe masangano akasiyana siyana mugweru nhasi. Amai Elizabeth Dube vanoya amai vemushaka Bulusi vati vachiri kurwadziwa zvikuru nekufa kwakaita mwana wavo pakunopera kwemwedzi wapfuura, vachiti havana kumbofunga kuti upenyu hwake hwaizoguma nenzira inorwadza kudaro. Amai Dube vatiwo rufu rwemwanasikana wavo runofanirwa kuvedzidziso kune vanhukadzi vakawanda kuti vataure kana vachishungurudzwa murudo kana muwanano.
Munhu angari munhu aigara achifara, ini handina kuziva kuti nerimwe zuva ungasangana nedambudziko iroro, asi chandinoda kurudzira, ndinoda kuti munhu akaita izvi atongerwe mutemo unokodzerana naizvozvo. Sekunzwa kwatinongonzwa, tinongonzwa kuti isanda ausarestiei iye mwana wangu akatofa, angadai akatofarirwa. Ndo chishuo chedu ichochi kuti tinoda kuona achitongwa, achipiwa mutongo unoenderana naye. Zvichidzidzisawo mamwe madzimai kuti kana uchiona uchishungurudzwa unofanira kuti utaure, asi ini handina kuzvitarisira pamwana wangu kuti ndakamboona kuti mwana wangu ani zviri kuitika paari, hana nguyo anditaurira izvozvo.
Vaofias Marunga vanoi baba mnini vemufi vati vari kurwadziwa nenyaya yekuti Tashinga Musonza, uyo anonzi ndiye akarova Lusi kusvika afa, haazi mujeri uye hapana zvavari kuziva semhuri pakuti achamiswa pamberi pedare rini. Musonza akasungwa mushure mekunzi ndiye aiva auraya Lusi uyo wainzi aidanana naye, asi akabritswa muusungwa mushure memazuva matatu sezvo zvainzi aive agarisa mumaoko emapurisa kupfurikidza nguva inotenderwa pamutemo, achinzi aizomiswa pamberi pedare kana mapurisa apedza kuferefeta nyaya iyi zvizere. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti Musonza aripi pari zvino, asi vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti ari mumaoko emauto ekubasa kwake kuThornhill Air Base uko anoshanda. Vadesiderius Dube vanoi hanzvadzi yemushakabvu vatiwo havazi kufara nenyaya yekuti Musonza asati amiswa pamberi pedare, vachitiwo zvichavatorera nguva semhuri kuti kurwadziwa kwavari kuita kupore.
Munhu haufane kuisa roko rako pane mukadzi nyange zvaita sei. Kana zvanetsa unofamba woenda. Yeah, you can go and look for another partner somewhere. Violence which leads to death like this in Rwanda.
Sachigara we Women's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, amai Alice Makata vati sesangano vari kuchema pamwe chete nemhuri yekwaDube uye vachaedza nepose pavanogona napo kuti nyaya yekupondwa kwaLusi itongwe sezvinokodzera.
Hapana mhosva chero waitei inoita kuti munhu adeserve kuti atorerwa upenyu hwake.
Nhasi ndiro zuva rekupedzisira pamazuva ekucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mirizhonga inoitwa kuvanhukadzi nevanasikana, kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.